Jinja, Maikira kwayo, Osoko.
Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri pamuzinda webato ravo weRichard Morgan Tsvangirai House muHarare, vamunzura vati vane chivimbo chekuti vana veZimbabwe vachavavhotera kuti vatungamire nyika.
Chichavhoterwa nevana veZimbabwe havasi kuvhotera vengano, havasi kuvhotera vanhu vanotaura zvisina maturo. Vana veZimbabwe vari kuvhotera vanhu vanotaura zvido zvavo.
Mugwaro iri, bato reMDC rinoti vana vese kubva kuprimary kusvika kusekondari vachadzidza pachena. Rinotiwo vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vachakwanisa kuwaniswa mari dzemagrants sezvaimboitika makare. Munyaya dzeutano, MDC inoti vana vese kusanganisira madzimai akazvitakura vachange vave kurapwa pachena, uyewo vachadzika mutemo wekuti vatungamiri vese vehurumende varapwe muno munyika kwete kunze kana varwara.
Hakuna zvemwana weZimbabwe achatadza kuenda kuchikoro nekuti vabereki vake varombo kana kuti vakafa kana kuti havana mari. SMDC tiri kuti muzvipatara umu hamuna mishonga, madoctors ari kutiza nemanesi. Naizvozvo tiri kuti munhu wese weZimbabwe anofanira kurapwa kuchipatara mahara.
Mune zvekurima, vamunzura vati vachapa varimi magwaro ekuti vakwanise kukwereta mari vachiashandisa sechibatiso kana kuti title deeds, ukuwo varimi ava vachitengeserwa foteriza nemutengo wakaderera.
Mitengo yefertilizer, mbeu nezvimwe zvinoshandiswa pakurima haichakwanisiki, haichagoneki nevanhu vakaita varombo. Naizvozvo takunga bhindauko rekuti mapraizi efertilizer adzike. Hakuna bed respect life richapfuura mutengo unoita $10.
Mutungamiri weMDC ashorawo danho rakatorwa nematarezi mosva avati anodyidzana nebato reZANU-PF rekudzivisa nengo dzavo 81.87 kuti dzikwikwidze musarudzo dzegore rino dzichida kuva makanzura kana vamiriri mudare reparamende. Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira varamba mashoko avamunzura aya vachiti kutaura kuno vazhinji vave kutiza bato reMDC vachienda kuZANU-PF ravati bato revanhu.
Vamunangagwa munhu ari kuita mabasa akanaka mukati menyika yedu yeZimbabwe. Vanhu vanenge vachiona zviri kuitika, vachiona kuti mapato aya achava kungotsoropodza nekutuka, asi iwo pfundiso chaiwo hana. Ndosaka muchiona vanhu vari kuya kuZANU-PF vachiuya kuna vamunangagwa.
Vamwe mbuya vari nhengo yeMDCT vasina kuda kuti zita ravo rizivikanwe, asi vachibva kuAirport vauya paparurwa gwaro rekutsvaga rutsigiro rebato ravo, vati vanovimba kuti nyika ino inoda utungamiri hwavamunzura kuti idzokere pakubwinya kwayo kwekare.
Tinovanya kuti tibvotere bato renyu nechikonzero kuti ibato rakasimunyika rinotaura chiwani. Tingatauriravasaka ndoa.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalos Siziva vanoti kuparurwa kwegwaro iri hakuna zvakunochinja sezvo bato reMDCT risina zvekupa vana veZimbabwe.
Ava ane mazikoma weZANU-PF hapana chinozikanwa. Vanhu vamunovaziva kuti ndo vakaita assault democracy nekuita marecords avakaita mamembers of parliament nemacapturers.
Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika, vaGibson nyika dzino vanoti vamunzura vaita chinhu chakanaka pakuparura gwaro iri.
Izvi zvaitwa neMDCT navamunzura zvakakosha nekuti mune zvematongerwo enyika kana muine manifesto pachirungu zvinobetsera kuti vanhu vanokuvhoterai vanoona pfungwa dzenyu kuti makadzironga sei, zvimiro zvenyu sebato ndezvipi, uye kana zvinge zvadaro vanhu vochisara kuti zvakakosha here kuti tikusarudzei kana kuti tisakusarudzei.
Bato reMDCT raita bato rechitatu kuparura gwaro rakadai sezvo kwakatanga ZAPU, kukauyawo vasevhi akasukuwere avo vachiri kukwikwidza kudare reConstitutional Court kuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.